atina kurova imbukataka vigampinyi minduro yandapa kuti kana vanga vakateerera vachikwinya vanofana kunzwisisa kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachida vasingadi ivo vasetomeni chikwinya vari munyika inotungamirirwa nemutungamiriri akasarudzwa muna 2018 anova vamunangagwa zvekare ndiye mutungamiriri wezanupf uye shoko rake risingachinji raanogara achitaura kuti hatidi mhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika vemapato anopikisa nebato riri kutonga rakaita serezanupf mukutsvaga rutsigiro rwedu hatidi mhirizhonga saka havafani kuti kana munhu abatswa aita mhirizhonga onzi nekuti ndewezanupf kana kuti ndewemdc vangani vabatwa vemdca vachiita mhirizhonga kubva muna 2019 muna january kubva muna 31 july gore rapera paseri kubva muna 1 august vachikonzeresa mhirizhonga kupisa mabhazi nekutema mapurisa mapurisa zveiwaya vanotaura kuti mapurisa anofanira kuuya kuzotichengetedza vachikwinya vangataura muromo wepazasi newepamusoro here vachitaura kuti vanoda kuchengetedzwa nemapurisa
handiti ikodzero yavo here pamutemo vambwa
nembiri yavo inozikanwa pasi rese nemuno muzimbabwe kuti pose pavanoona mapurisa parari dzavo nditsuro nagudo ndisuro nembwa kudzingirirana vachitema mapurisa vachirova mapurisa vachipisa motokari dzemapurisa hatisati amboona motokari dzemapurisa dzakapiswa nezanupf hatisati amboona mapurisa akarohwa nezanupf hatisati amboona mapurisa anemavanga ezanupf asi vamwe mapurisa akatotemwa kusvika pakufa nebato remdc rinova rakuzviti ccc nhasi saka ngavasada kuchema misodzi yeropa zvekare
ko zvekuti mapurisa akavarambidza kuita musangano kugoki achiti anga asina mapurisa akakwana angavachengetedza
takaona isusu mapurisa achitaura kuti havana kumborudzivisa rari yavo yokugoki chatinoziva chakaitika kugoki vanhu vese vakateerera ndechekuti musangano weccc wakadaidzira vanhu vakasauya nouwandu